ama kwa munotora munotaura dama ama isingarazi ama amurazi ama cha hasta pandise san
ndo shuvira wanoda kundiroya mapere nemiseve yavo ngazvivabaye ngazvindishaye. I really wish when I leave the house every morning you gave me that family to feed. I need that money. Zvinhu zvangu ngazvitengwe ngazvipere. Mwari Mwari musausiye vachidaro ndiri mwana wenyu, ndiri mwana wenyu. Ndoshuvira maexamu kupasa panwana vamwe mabasa. Ah, zita rangu ngarivepo pamusoro soro soro. That is rei womubhuku rangu uwe manjepose give love to. Ndakai mazeru ndomuchazvirega padi pafeya ndoda kutanda December. I just wanna love this pure and true. Body city as diri vashoma. Save me some time and it's heartbreak. Mari musausi vachidaro vachidaro. Ndiri mwana wenyu, ndiri mwana wenyu, wenyu. Mari haiwa Mari musausi believe we gotta do it.